musangano wokupera kwemwedzi kanzuro yakabudisa mashoko ekuti vakatengera munyori mukuru wekanzuro vaEdward Mukaratirwa motikari yemhando yepamusoro yerudzi rweToyota Prado kubva kunze kwenyika uye itasirwa kusvika muguta munguva pfupi inotevera. Vamwe vagari vanoti kunyange vasingapokani neuroka hwekuti munyori atengerwe motikari yebasa, vanoti aifanira kutengerwa motikari isingadhuri kuitira kuti imwe mari ifambise mamwe mabasa akaita sekuwanikwa kwemvura. Mumwe mugari wekwasisi amai sungano zarebwanacho vanoti havasi kufarana nedanho iri.
Chipei zvirevi kuti kana vakanzi ngaatengerwe mota anofanira kungotsvakirwa zvimota rinodhura zvichirwadza vagari. Izvi zvinotatidza kuti kanzuro haina shungu navagari. Hati priority kuservice delivery, vanoda kungozvifadza ivo pachavo. Kachinhu chichitishungurudza savagari zvachose. Seni zvangu handina kumbofara, ndakatombotaura nezvazvo pane rimwewo gurupu ndichitaridza kunyinyita kwangu. Hachisiri chinhu chakanaka, tiri kutambura mvura asi vanokoshesa motikari. Tiri kutambura marara vari kukoshesa motikari. Hazvisi chinhu chakanaka chavakaita. Kanzuro yakaresva zvachose. Vane dzimwe nyaya dzavo futi dzavanadzo dzokutoti vanotengesa midziyo yekanzuro, kutengesa bhazi ne $20,000 RTGS. Imwe midziyo yakataurwa futi yezvekuti vanongoita zvinhu zvavo zvavanoda ikoko vasingabvunzi vagari. Chavakaita chinhu chakaipa, dai vakativhunzavo takavaudza kuti tsvakaivo mota iri nani, hatiti ngaafambe netsoka isu, mota yavakatenga inodhura.
Meya weguta remasvingo vakoleni Maboke vanoti havaoni chakaipa sezvo mutemo uchibvumira kuti munyori wekanzuro atengerwe motokari yemhando yakadai.
Of course we know what the service delivery inenge irikungoafekta vanhu vese muzimbabwe rino, but hazvikoni isu kuti basa riendeemberi nokuti kutomotezeta vashandi dokungunotoita kuti vawane simba kuti vagadzirise zvinoita service delivery. Isingochete yakatenga mamota maprado ine prado yakaita seyo kwekwe dhorobha diki rotova kadoma sori rotova nekadoma dhorobha diki rotova neprado yakaita seyo tikaenda kwana Mutare is the same situation, Lawai is the same situation. Saka hatigonuzoan exception that's because kuda maybe kuda pane pakinda mwe munhu kuti vanhu vanenge vachinoziva kuti vanenge vagara nguva yakareba nai.
Asi mukuru wemabasa musangano unomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vati mari yakashandiswa nekanzuro yakawandisa pamotokari iyi.
Izvi zvokuti hatina mvura masvingo refuse haisi kukolektiwa, hapana service delivery yatiri kutombotaura nezvayo, asi kuona vanhu vachitenga mota inodhura kudaro zvoratidza kuti maonero avari kutiita ndeayongodoti tiri vanhu vasina basa, nokuti havagoni kutikoshesa zvoti vatipiwo maservices atinobhadhara, asi vanokoshesa ivo kutengerana mota dzinodhura zvemhando yepamusoro kudaro. Saka izvi zvo zviri kugumbura vanhu vavagari vemumasvingo. Isusu semura tinoti ha decision yavakaita haifadzi, vaifanira kuconsult votengawo mota yatoona kuti inoafodhika.
Guta remasvingo rakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira dambudziko remvura iro rava nemakore akawanda riripo. Mvura inouya mudzimba pakati peusiku kwemaawa mashoma yoswera isiko sezvo pombi nemishina inodhonza mvura yava kukurirwa neuwandu hwevagari. Vagari vanochema-chemawo nenyaya yekutakurwa kwemarara ayo asiri kutakurwa nenguva. Kanzuro inoti ine motikari mbiri dzoga dzekutakura marara muguta rose nekudaro dziri kukurirwa. Apowo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo mumigwagwa, muzvipatara pamwe nezvikoro zvekanzuro. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, Jenny Godfrey Mutimba.